izvi zvino zvaye zvese zvinongotorwa kune dzimwe nyika dzinotosvikawo kuno kuZimbabwe tichibva tangozvitaurawo kuti tiri kuzoonawo sei tichibva taongorora nhamba dzedu dziri pasi tichibva taona kuti tichitarisisawo zvakare kuti zvingatibatsira sei chinhu chakanaka here kuti titange kuita maaya anonzi mabhusa kana kuti kubayirawo munhomba yechitatu weruzhinji rusoti rwamboona kanhomba imwe kana nhomba mbiri isu tinenge tichitarisa zvakadaro izvozvo kwete kungoti nekuti nyika yakati yakuita bhusa nyasiyo takuita ayo wakahama neshamwari tinenge tichiona isu tinomhanya mhanya tichitarisa maererano neanonzi mapublic health principles tinotoda kuti ruzhinji rwezimbabwe tipfuure target yedu ya 60% kana kupfuura vanhu vanenge vabayirwawo nhomba mbiri idzodzo maererano netinoti fully vaccinated nemavaccine etinawo muno muzimbabwe ndozvetakanangana nazvo ndozvetiri kuprioritiza asika dzimwe sainzi dzese dziri kuuya idzodzo dziri kutaura kuti maybe mabhusa angabatsira awa tinoramba takangotarisa tichiongorora kuti tingazoda kuzvitawo here pamberi apo asi pane zvino tiri kunyanya kunangana nekuti tivhaccinate vanhu wedu wese maererano nemato doses atagara tichiziya iwavo
mubvunzo wekupedzisira tichitarisa vanhu vanenge vachifa nekuda kwechirwere checovid-19 paongororo dziri kuitwa mungati vakawanda vari kufa ndo vakabayiwa nhomba kana kuti vasina
mumwe wedu mugodobori tingati vanoshandira kuri kwapathology lab yeuniversity of zimbabwe varivowo mumwe member yeexpert advisory committee yedu vakaongorora nhamba idzodzo kuti vaone kuti kana ukatarisa nhamba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi vaunozoita mapostmortem vachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei wakati zvitaura kuti wazhinji wacho vanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba zvichireva kuti zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe zvichirevawo kuti ndo zviri kutozviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese veoka mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwa nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya iyasekuzvidhizi kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichocho nekuti vazhinji vari kufa nechirwere icho vakaonekwa vachinge vasina kubayirwa.
Excellent.